achitaura pamusoro pevana mukoti vari kurama mabasa. Vamapesa vanoti vana mukoti nana chiremba vakapika vachiti vacharapa varwere chero zvakaoma sei, uye vanosungirwa kuti vashandise kupika kwavakaita vachitora mhiko yekushanda nevarwere.
Which they always then read and they adhere to. So that particular place obviously, you know, first do no harm. And Machiremba Zagare Ani the Apollo's oath, and first do no harm. So it's not like it's something that's binding, it's law, really, but it's something you could like a calling. The profession in this name, it's a calling. You could as an individual, you feel obliged, but I can't see when I ship in deep, even when I was at the road accident. Me, some motor would me, I had to save life. Those are legacy, it's a quick. So both nurses and doctors, they look at Zira, to save life. So nobody imagine the constitution.
Vamapesa vanoti kuratidzira kuri kuita vana mukoti kuparamba kuchienderera mberi kuchaita kuti vanoshaya vaende kuzvipatara zvisiri zvehurumende izvo zvinodhura.
I think it's early days to measure the impact of you strike the money decision, because it's only 3 days income. So you find people vanomboita withdraw from our services and then varikudzima. But it's no gozhaka, which is the gate chienda. So this strike is going to drag beyond the 4, 5, 6 days. We'll definitely see get a challenge, a very major challenge. I'm sure Maganda passed up as a motor, but manageable, isn't it? There are people who are managed with their money, who are managing to be treated. All of them, the van management are. But challenge, you know, to capacity money, because I've got capacity 121 beds at the moment. Which part of the money 110 patients and 11 beds is empty. Those the 22 are not ready to manage it. To follow Zarwa. Is it the impact of finance? Because much years in time operated that capacity. And then it's going to continue manage. Zvakadaro kuti ndichiti ziti vanhu vachirikufunga kuti Machiremba asati adzoka kana kuti vari kuti manesa akusisina another day.
Vamapesa vanoti varwere vazhinji vanoda kurapwa kuWestern Clinic, asi vazhinji vavo havakwanisi kuunganidza mari inodiwa nechipatara chavo.
Chokwadi chekuti mapatients anenge achida kuuya pano, but haakwanisi kuuya pamusana pekuti havana mari yacho yekuuya pachi paWestern Hospital. So vane mari, yes, vari kuuya vachionekwa. And kubva I think my numbers edu ati kwire, and tine mibhedha iri limited yakatozara, which means kana kauya achida kuadmitwa isiwo tinongodiwo pana hatina mubhedha, because takatozaraka. Chokwadi chekuti vanhu vari kutsvaga, asi vazhinji vangada kuuya havakwanisi kuuya nekuti havakwanisi kubhadhara mari.
Vamapesa vanoti chipatara chavo chinokwanisa kutambira chero zvake murwere, asi panombotanga paita hurongwa hwekuti anozobhadhara sei mari yekurapwa.
Kana usina mari totiita arrangement, kana mutongo mubhedha uripo ukagona kuita arrangement, then unogona kuadmitwa. But chokwadi chekuti I haven't yet my situation wow at the moment. So far, I'm wondering if I can do it. So, when it comes, can I achieve a good thing? That's how I'm going to go to my government hospital. I'm going to go to the government hospital. I'm going to go to the government hospital. Then, it's just to say, I'm going to go to the hospital. The challenge is to come and get patients that are going to transfer to the hospital. Tinofarwa tanga tafona kupari kuti kune pesheni farwa kupari ndokwaro kuti hakusi kuadmitwa. Ndo challenge inongoitika chete. Saka challenge yatinozoita manje, which hasn't happened, pane manesi at the moment, but yaitika patime yemadoctors. Ndekuti mungaunza pesheni yenyu makaiunza, but hapana chiremba anoiona. And at some stage kwakatoita mapesheni ekuti ambulance yakauya, ndobva yaenda nepesheni, tobva yanodzoka naye. That was in March. But at the moment, I think my patients are at the end of March. So I can actually go to admit. I think the street people are not going to go. I think the people are going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go
Vana mukoti vakatanga kukanda mapadza avo pasine musi wemuvhuro svondo rapera vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimudzamira.